A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this January the 9th, 2020. Welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the hike in school fees as parents prepare to send their children back to school next week.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know, panopa china chema dzimai musakanga nukuti china chega chega ngati sangane.
Olesine lobo mama iko lapho esihlangana khona. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
Yes, PJ, today is a good day. We have the Africa Party. As you can see, everybody, we're all dressed up. We have the Africa Party where we're celebrating a new year here at Voice of America. But if you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the hike in school fees as parents prepare to send their children back to school next week.
And the Ministry of Primary and Secondary Education today issued a statement informing parents that there will be no tuition fees increase in public schools. The Acting Minister of Primary and Secondary Education, Professor Dr. A. Murwira, warned school authorities to conform to the government ruling.
And the statement read in part, quote, the Provincial Education Director, District Schools Inspectors and Heads of Public Schools stand guided by the circular to the same effect which has been dispatched to them. Anyone found transgressing this directive will face disciplinary action. Government has also learned that some private schools are charging directly or indirectly in forex. The statement says responsible authorities of such schools are warned that they risk deregistration of such schools. This is how the statement read.
Meanwhile, Zinasi is calling on the government to also come up with a ruling for a stable fee structure for higher education institutions. Zinasu is the students' body representing those students who are in colleges like the University of Zimbabwe, University of Bindura, NUST University, and so on. So they are also saying they also want a stable fee structure for higher education in all these institutions.
We'll be opening up our mics to hear from you, the parents. And also, if we have school children that are also listening, please come in and tell us what you're experiencing as your parents prepare to send you back to school. And parents, what your experience is as you prepare to send children back to school. We see the government is stepping in, especially from the primary education sector, saying there will be no tuition fee increase, but we stand to see what will happen next week when schools open, PJ.
And there's also a threat, Marv, of the teachers saying they're incapacitated and they might not be going back to school when schools open next week. So those are so many of the problems or challenges that are facing parents right now as they look forward to opening schools next week. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho ke esixoxa ngendaba ngezangikhathazi ngokuphumelela kwempilo yabasifazane eZimbabwe jikelele abe Zimbabwe, bangaba se Zimbabwe, phakathi kwelizwe, bangaba Zimbabwe, abase South Africa, ku diaspora e South Africa, kubo Botswana, Australia, New Zealand, United Kingdom, khona lapha eMelika, asixoxeni ngenhlupho ezibhekane lazo. Siyakwazi ukuthi nana abazali bagcwele ndawana yonke, kungaba semazweni, kungaba ngaphakathi kwelizwe. Ngakho ke sifuna ke ukuthi sixoxe sicubungule uhlupho lolu olokuqonga kwembadalo yama school fees. Uhulumende ngakwelinye icele esithi hachibo ezikolweni zonke ezama public schools ezikahulumende akusoze ukhwezwe imbadalo leyi eyama school fees. Njalo ke kasoze avumele uhulumende ukuthi abaphathi sikolo bakhweze lezi mbadalo. Nxa kungaba lezikolo ezinjalo kumele libikele abomthetho ukuthi isikolo sethu bathi bayakhweza ischool fees. Kodwa ke abahulumende njalo bathi abasoze bathathe nyathelo ekukhwezweni kwama school fees ikakhulu lapho ema boarding schools nganye lama lezikolo leziyana eziphansi kwezinkonzo kumbe njalo lawa ababathi ngama private schools bathi ke lapho abalamandla ukuthi bengenzani nxa ukuthi ungumzali okhethe ukuhambisa umntana wakho ku private school awumele lawe uzibonele indleko yangkhona. Ikho ke namhlanje silinxusa lonke abazali labantwana besikolo lezifundi ezisemakolitshini aphezulu emfundo yaphezulu kungaba se-University of Zimbabwe, eNasty, eBindura University, eMidland State University, eAfrika, kuthiwa yini, Africa University eseMtare leyana. Wonke lingaba lidibana lenhlupho ezehlukeneyo. Ikho ke sithanda ukuthi sixoxe izikolo zingakavulwa ngeviki elizayo. Asixoxeni inombolo zocingo ngezithi 001-202-202-619-2077. Inombolo njalo 001-202-619-2077. Sizweni abanye ke abazali aba esikhulume labo esixoxe labo bekhuluma ngenhlupho ababhekane lazo izeno lezo ezokukhwezwa kwembadalo yama school fees.
Mina ngilomntana nami obhale ugrade 7. Ekubhaleni kwakho ugrade 7 wenze kahle kakhulu sibili ukuthi lami bengifisa ukuthi ngimhambise ezikolweni lezane ezinganizi ziphezulu, kodwa ngikhangela ukuthi indawo lapho ngithole khona eMaranatha ifizi yangkhona isuke yabaningi kakhulu, ukuthi nxa beya kuthi 2000 ngapha kulama uniform kulamabhuku yonke into efunekalayo, imali yonke engaka sizayithatha ngapi ngoba sabe singayenelisi ukuthi siyithole, asiyiholi asilayo. Ikanti ngayo uhulumende uyangenela akhangele ukuthi ziyakhwela sibili izinto, kodwa kukhwele kube lo mkhawulo ngoba kubuhlungu abantu abethu kuyasongani siyabakhalala singasafuni ukuba sesikolo, kodwa kungayisikho kungumumo okhona elizweni.
Yena abazali siyakhala lapha ngokukhwela kwamafizi lokho, sidane kakhulu ngoba amafizi lawo akhwele kakhulu. Mina umntana nami use Dominican Covent uhamba ku grade 4 next year, bathi bona bafuna 13,000 and le mali yakhona siyitholi, and bathi bona bayifuna this year singakafiki next year. Asikwazi ukuthi uhulumende ngasinceda njani ukuthi amafizi lawa ebe ngcono lathi sikwanise ukubhadalela abantwana. Wesikwezwa kufuneka la ma-top-ups angapheliyo, imali yakhona iningi kakhulu asiyikholi.
Labo ke ngabanye babazali akade bekhalaza ngokuthi abasoze bayenelise imbadalo esikhweziwe, kodwa ke uhulumende uthi yena akusoze kukhwezwe imbadalo yezikolo yama school fees ezikolweni zakhe ezikahulumende ama public schools, kodwa ke kuzakhwezwa engxenye kulabo ke ama private schools abaphansi kwama mission schools abaphansi kwezinkonzo lamanye ama private schools. Sizokuzwa abanye bazali bekhuluma njalo, kodwa ke wathi okwamanje nginike ithuba omunye wami uMavelazi.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi pano pachirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa isu nyaya yekukwira kuri kuita iko. Aya tingati maschool fees ari kubhadharwa kuzvikoro zvakasiyana siyana. Asi taona nhasi hurumende ichitaura iyo ichiti iyo maschool fees achanga ari kubhadharwa kumaprimary school haasi kuzokwidzwa. Ndokutaura kwavanga vari kuita vawanikwa ivo vachinyora zvinyorwa zvaparurwa nhasi vachitaura ivo kuti zvikoro zvichawanikwa izvo zvichikwidza mitengo kana kuti mibhadharo yemaschool fees pamaprimary school ehurumende vachawanikwa ivo vachizowana vachitongwa kuti zvavari kuita izvo hazvisi pamutemo. Vataura zvakare kuti zvikoro zvichawanikwa zvichikumbira mari yekunze semubhadharo maUS dollar nezvimwe zvakadaro. Vachawanikwa zvakare vachizowanikwa vachitongeswa kuti vari kuzviitirei izvi. Vataura iyo hurumende kuti vachange vari kutuma nhumwa dzavo dzichienda kuzvikoro zvakasiyana siyana kuti vaone kuti kwakamira sei panyaya iyoyi yemibhadharo yemaschool fees. Asi tisati taenderera kure, pane zvakare vezinasu gungano rinomirira zvikoro zvepamusorosoro vari kuchema-chemawo zvakare vachiti ivo vari kuda kuti vanzwe kubva kune hurumende kuti iri kuti chii panyaya yemubhadharo yezvikoro izvozvo zvepamusorosoro. Asi hurumende haisati yauya ichitaura kuti iri kuti chii, nekuti vari kuti ivo pavanoenda kuzvikoro uku vari kusvikowana maschool fees avo achiwanikwa achiwedzerwa zvakapetwa pasina wekuti vabvunze kuti zvingagadziriswe sei. Asi tisati taenderera mberi zvedu nehurukuro iyoyo, toda kumbotarisa zviri kuitika isu munyaya yaamai Mary Mubayiwa Chiwenga pari zvino. Vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mutongo wedare mushure mekushandisa mauto kudzivirira mudzimai wavo wavari kunetsana naye muzvare Mary Mubayiwa kupinda mumba yavo kuBorodel Brook sezvakataurwa nedare apo vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mudzimai wavaChiwenga ari kupomerwa mhosva yekuda kuvaponda uye kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo, asi iye ari kuramba nyaya iyi. Saka Studio 7 yakwanisa iyo kunge ichitaura nababa vaamai Mary Mubayiwa, mudzimai waGeneral Constantino Chiwenga vari kutungamira pari zvino munyika. Vaken Mubayiwa, baba vamuzvare Mubayiwa, vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti havana kubvumidzwa kudzokera kumba, asi vati vachazenge vari kutaura neStudio 7 zvizere mangwana. Asi rimwe gweta ravo vataona nyamakura. Vanoti vari kuronga kukwidza vaChiwenga kumatare kana vakaramba vakatsika madziro. Vamwe vemhuri vanonzi vari kuti ngapamboitwa nhaurirano kuti nyaya iyi iwanikwe iyo ichitaurwa mumhuri. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaChiwenga sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 ataura nerimwe gweta rinomirira kodzero dzevanhu munyika vadewa Mavhinga vanotungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamembe cheAfrica. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii vadewa Mavhinga. Let's listen to what Dewa Mavhinga was saying in the case of amai Mary Mubayiwa Chiwenga.
Chikuru chinokosha ndechekuti mutemo utevedzerwe. Kana dare redzimhosva rataura sezvarakaita kuti amai Mary Chiwenga vakabva kwamubayiwa kuti vaende kumba kwavo kuBorodel Brook, ndo zvinofanira kutevedzerwa izvozvo. Inenge iri kurudziro vakabata chigaro chemutungamiri wenyika General Gouverneur Chiwenga kuti vangotevera zvinotaurwa nematare edzimhosva, nekuti zvinopa chiremerera kumatare enyika kana akaonekwa achiremekedzwa mitongo yavo nevakuru kuti amai Chiwenga vawane mukana wekupinda mumba mavo kusvika dare ragadzirisa nyaya yese, kusanganisira kunetsana kwavanenge vachiita mudzimba. Zvese izvi zvinofanira kugadzwa. Asi zvakangodaro tichikurudzira kuveukama ngavafambe vataurirane, vataure kuti vaChiwenga vana mukanya vana Jena garai pasi. Kunofanira kunge kuine munyai akaenda kwavamubayiwa pachivanhu, votaurana semhuri kuti paremekedzwe zvinofanira kuti zviitwe, nekuti dzimwe nyaya dzogona kupedzwa zvakanaka pachivanhu mhuri nemhuri mhuri yekwambaiwa vana atezvara nemhuri yekwachiwenga vana jena vakwasha kuti vaonesane vasafukure hapwa pachivara pajekerere nyika ichiona.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna vadewa mavhinga vanotungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica. Toda kutora nguva ino kuti tikumbire ruregerero kubva kunewzimbabwe.com. Tawanikwa tichishandisa mufananidzo wavo tisina mvumo. Aiwa izvi zvaitikawo tisina kunyatsoona kuti zvazviri kufamba sei. Asi regai timbochingamidza vari pano palive feed yedu. Hatina top fan yedu Thursday ndima ari kuti maswera seiko. Calvin Ziva naye ari kuti please call me, I want to say something. Christine Dean Botha Erasmus ari kuti phone me. Fraser Chicks Nathan ari kuti manero akanaka pano pachina. Loud and clear. Pakura itinzwe vana sisi ende makachena. PJ anza hapana patakachena nasi. Kolisani Monsaka anza please call me. Itai Ephraim Mutandi anza loud and clear. I'm watching you from North Pretoria. Fadza itafadzwa James anza I'm watching you in Durban. Murisei zvenyu Tete Marvelous nevamwe vacho. Ndiva zive staravo. Aiwa ndisita PJ. Taurai Mukande ari kuti makadii vachamarari vestudio 7. Tiri kukunzwa itiri kuno kuPort Elizabeth kuEastern Cape. Amino kana muine vari pavio endebele timbo vachingamidza takamirira vanyarikani vedu.
Slotabisani ncobe uthi litshona njani emsakazweni, hayi siyatshona sibili. Utabisani uhle wafaka le nombolo zakhe zocingo ufuna ke ukuze simthinte ngocingo angene laye kuhlelo. Yena ke uthi ngubani vele yena leyo obesememezele ukuthi isikolo fisi siyakhuphuka ngubani yena lo awukhanya ekhathukuthele sibili. Bongani Jamela uthi yena ukuthi umuntu wonke eZimbabwe selisela ngaze sikwele ischool fees bayisaphi imali yangkhona ngoba iya ezikhwameni zabo. Umidon Dube uthena nali njani sihlobo, athi siphilile sibili sihlobo sami mnyakomutsha. Sikhumbuzo moyo uthena watching from Johannesburg.
Regei titore mutereri wedu wokutanga. Hello caller.
Halo magadini.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Nhare dzenyu manjanzvadzi hadzisi kutombonzwika zvachose.
Halo.
Ehe, famba ifamba itinzwi. Taura itinzwi.
Ya ndaiti panyaya yedzezvikora asho handakaomera zvisingaiti noti ndaiva kumusha pana December. Zvinhu zvakaoma noti kwakaita sekwedu Chikombedzo kuchiredzi South zvinhu zvakatiomera zvisingaiti.
Kuchiredzi South ndokwamunobva?
Ya kuchikombedzo Chiredzi South kupedi nokusouth Africa.
Kuri kudaidzirwa maschool fees akamira sei uyezve vanhu vari kuti chii muarea iyoyo?
Makukiza acho hasati anyatonzwisika kuti anenge atambira sei but zvinhu zvacho vamwe vanenge vachiti makukiza acho anenge ari kuma500 vamwe vanenge vachiti kuma1000 so zvinhu zvacho unotosaya nekuti unoiwaneti mari yacho nekuti vakaita sekwedu mabasa vanhu havapana vanoshanda hapana kana chichachiti hatinobatsirwa nacho nehurumende so ei panenge pakaoma zvisingaiti.
Saka imi muri kubatsira sei vari kumusha panyaya iyoyo yemaskufisi?
Tiri kungoshanda chandawo apa muSouth Africa machiwawo mapenisi acho zvinenge zvichiramba sakungodarodarongokorokozokorokozo kana wanawo kasendi unikako batanidzawo ende woendesa kumusha apa vanodzingwa vana apa zvinodinoi pakao pakaipa.
Aiwa pakanaka pakadaro. Dai maiwana nguva yekutaura nehurumende maiti chii?
Dai ndaiwana nguva yekutaura nehurumende ndaizoti dai hurumende yataurirana vachanisa namunangagwa pamwe paizi vane zvinobuda nokuti vamunangagwa vakutaridza kuti vari kutokonewa nenyika yacho so dai pamwe akabatana nokuti tinotonyatsoziva tisoti kana akabatana vanhu vane simba nenyika yezimbabwe vanhu vakatanga kuudza mapuraizi vanhu vekuHarare.
Aiwa mashoko makukutu hanzvadzi. Ai wapakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka.
Maita ba around the phone I'm guaranteed to phone era.
Okay, thank you so much. PJ, yeah, I think you were reading on some of your followers what they are saying.
Yeah, utena usikhumbuzo moyo utena na watching from Lokuzen from Johannesburg. Kutike unokuthula adonsi. Utena, the problem with the government is that they issue statements without doing anything. It is important for the government to understand the root cause of these fees increments.
Mm-hmm. Panapa pane nyaya yataurwa panapa hanzi Namasi Musariri. Hurumende inotaura zvetuition yema $20 vachisiya mamwe malevi ema 3,000 sure. Muri kunzwa hanzi malevi mamwe ndiwo ari kutuition. It's not really the problem, but nyaya yemalevi anozonzi levi yechakati levi yechakati vari kuti mamwe malevi anotosvika kuma 3,000. Alois Majingi adapter ari kuti fonai papapa Happy New Year. Tete Marvelous na Tete PJ. Thursday demands upenyu wao machokwadi. Hanzi Namasi Musariri. Mutemo wenyika ye Zimbabwe. Waka rerekera divi rimwe chete sepinjisi. Varukutaura nyaya ya vachivenga. Utivachivenga varukuratidza simba ravo. Kubva panguva ya August 1. Ndopa taka ona kuti pa November 27. Hanzi taka pemberera ng'anga. Ineino bata mai, Dr. Kurukuita Sistavari Panapa. Lameke Mufushwa. Arikuti, I'm watching you from Zaka Jinu. Shwati Remera. Mfura ya ramba kunaya vana tete kuno. Saka variku chema kutanzi mfura hakuna. Jinu shaka oma. Stembile Ngwenya. Arikuti, I'm watching you from Bellevue in Cape Town. Difa waja pi bango. Arikuti, situation ye fees. Yaka oma. Saka ndo shatiri kuona ipo pano. Kana muri kuda kupinda muchirongwa. Wanikai muchinyora namba dzenyu. Makaisa zvakare makode numbers enyu. Kuitira kuti tigokufonerai. Vazhinji tinozoti kuti tamboisa post mukanyora. Saka mukaonawo namba dzinenge dziri kukufonerai. Ibvai madaira kuri kuitira kuti mupinde muchirongwa. Handisi kuzoti tina kola here ari panhare pari zvino handisi kuziva. Fadzita Fadzwa James Hans, I'm watching you from Durban. Muri sei zvenyu Tete Marvelous. Aiwa kuno kutiri wadi zvedu. Tiri kuedza kuti tikufonerei panhamba dzamuri kutipa. Asi zvakakosha kuti mutipe manhamba makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakufona. PJ.
Yeah, sizwe ke abanye esikhulume labo bekhuluma ngendaba yama school fees yonalei abangabazali.
Siyakhala kakhulu ngenxa yomumo wemnotho welizwe. Ababalisi abasaholi lutho. Imali esiyitholayo ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu. Kusobala ukuthi siyehluleka njengamatisha ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku-total incapacitation. Imali abagcine beyiholisiwe ngo-December iphelile. Babe lekhisimusi le New Year embi okumangalisa ngoba vele bekungela imali i1000 is nothing to talk about vele kabalayo imali ukuthi bagadi babuyele esikolo lalabo abasemadolobheni kabalayo imali ukubhadala ifees yabantwana abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi
hayi mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele esikolo ngoba imali zangu kona sihlangani lapho umntana amafunda khona St Patrick's iskool fees eli 888 per term sikwele from 160 so kufuze sichama top up ama 728 point imali yangkhona iyavelanga ngoba le mali le plus asiyihole so kubuya lama stationery okufuze besithenge that day ngangichaya iquotation I think iquotation yangkhona yafika kubo 400 point e stationery kuphela kuzokubuya ama school uniform futhi kuyabe funa khona lapho hayi mina njengomzali hayi ukuba ready sibila ngikabi ready ukuthi abantwana be yele school
Hayi inhlupho zinengi sibili kuthi labazali bayakhalaza ngakwelinye icele ukuthi indleko yangkhona yokuthenga even namabhuku ama school fees angkhona kube labazali njalo abangababalisi labo ke abakhalazayo ngokuthi iholo labo lincane kakhulu ukuthi vele kabasoze benelise khona ukubuyela emsebenzini ikakhulu labo abagada amabhasi besiya ezikoleni ezisemaphandleni zonke lezi zinhlupho esidibana lazo ithuba lilalo lilakho ke ukuthi lingene lani kuhlelo likhulume ngezanhlupho zenu elikhangelane lazo lapho ke sikhangele ukuba izikolo ziyovulwa ngeviki elizayo there marvelous some of the parents that are that were talking they are also teachers, and they are saying their salaries is very little, and they cannot manage to pay even for their own children's school fees and all their expenses to go back to school. Even those that are teaching in the rural areas, they are facing much bigger challenges.
Very sad indeed. We have a caller. Hello, caller.
Yeah, no, Linjani.
PJ.
Yeah, nyaphila Linjani.
Ya mina ngi-Alfred Dube ngilapha eKafusi.
Yeah.
Mina nami ngomunye osebethimele naleyo ababalisi.
Yeah.
Sihlangana nobunzima ukuthi khona imali esiyiholayo ayisebenzi lutho. Njalo I'm also in a teacher in training.
Yeah.
Sinjalo sisemakholeji. So ngomunye wabantu abakhubezileyo. Hello.
Yeah, ngiyakuli silaleli.
Ngomunye wabantu abakhubezileyo so sihlalo yomhlobo zokuthi ama school fees ayakhwela. Asikwanisi ukuzisebenzela ukuthi sibhadele ama school fees. Njalo uhulumende akulancedo asinikeza lona ekufundeni kwethu. So thina besithi sicela ukuzwa kwabanye khonapho ukuthi bathini ngohlupho olunjalo.
Ye lina njengabantu abaphila laba lokukhubazeka alilaso yini esinye isikhwama esibekwe eceleni nguhulumende sokuthi liphathiswe alilaso yini isikhwama kumbe enye olunye uncedo eliluphiwayo nguhulumende
ay ungathola ukuthi ngalora kuyandile ophela ngothi sizibathalele so kuba nzima njengabantu abagobekile ukuthi sizibathalele ama school fees aqonga imihla nemihla
yeah
stationery sokusebenzisa ama transport costs whatever else kuyasikhathaza kakhulu
yeah sasilethemba lokuba abakahulumende balalele lezinye inhlanganiso ezizimeleyo engxenye lazo zingaphathisa lilakho ke ukuthi lilobele ezinhlanganisweni ezinjalo ukuze lincedakale.
Kodwa yena njengokhulumende akula yini abanye abalonyebe just ukuthi ngeke ukuthi bona bathini ngakhonokho.
Ye, hayi ngilethemba balalele okokuthi bazaphendula labo enxenye ngokuya kohlelo kumbe njalo kwezinye izinhlelo. Hayi siyabonga kakhulu mne wethu.
Na siyabonga lati mina ngikhuluma seKafusi la.
USeKafusi. Uthe igama ngubani?
UAlfred Dube.
Alfred Dube. Hayi sibongile kakhulu Dube. Uqhubekele phambili ngokusebenza nzima uye esikolo. Akati sivele singathini?
Hayi sikazana.
Iya kulungile ba.
Hello Kola. Hello Kola. Ehe tukutora nani uye zvemburi kupi?
Mwakutano na lami kikavia ndiriku habaroni
kutana. Makadi mkoma, kwa kamira sayi koko?
Kuno kuri nani?
Tipe wafungwa zi.
Kwa kwa kumusha gura, umezuru maneru, saatiriko kumusha uku.
Oo, makawana kwa kamira sayi?
Kumusha guru kuru wadza, mzadzi. Mamira leta zinu. Nyanyandilinye ema school fees. Wakala kutarisa, mamira zikaita, zikula mushanda anora 1000 RTGS aine mwana ari ku university achida kuzabhadhare 1.5 kana yakwidzwa for the meantime right now it's 800 RTGS iye achora 1000 akaita vana vaviri it means hakwanise kuendesa mwana wekuchikoro asina kana switch yatenga papei yake
Saka ndizoti government iri kuzviona zvakanaka here. Because at least they write as a salary yemunhu wokwidza zvinhu vachitarisa nesalary yemunhu. But kana vachingokwidza zvinhu vasingatarisi salary yemushandi kuti teacher achakwanisa kuendesa mwana wake kuchikoro here. Handioni zvichiita sense.
Saka
ndizoti government
taura henyu.
And it's not the government. I mean, no one knows my economist. I know Ziva Mamira that the Mari is all for me. But one of the things is knowledge. My products, countries, you know, Shandis Kwanivan. What is the concept of my salary? Where are we going as a nation? Because we're looking at government. They are there because of the people. They should take care of the people. Now, when we go quiz, I'm a salary. When we go quiz, I'm a dress. I'm going to tell you something. Twitter say ne ma salary van. I'm going to quiz the salary van. And don't know if you buy it. We are going nowhere as a nation.
Saka dai mai wanamukana wokutaura nehurumende maiti chii nyanya panyaya iyoyi yekukwidzwa kwema school fees nezvimwe pane zvamakaona.
Nyaya iri papa inyaya yepolitics. Ngavagadzirise nyaya yepolitics first. Zvimwe zvese zvinozoteera kumashure izvi. Takazoona pakaitwa National Government of Unity izvoni zvakanaka within a few days. But right now kana vakangooma musoro vachitizvo tinongoenda tinopusha takadaro. Vanhu vari kuuraya are the people on the ground. Vanhu vari munyika vari kuvara. Of course, vanhu vashomanana vanogona kubenefit from that because vanobhena mari vachiita magame avo. But that those people who cannot bend the money, what are they going to do? Vanodye, vanosurvive, say. Hazvina zvazvinoreva. Because vanhu vari kukonzeresa zvese izvi, vanhu vari kubenefit from corruption in government. As long as vasina kugadzisa corruption, vasina kugadzisa nyaya yepolitics, hazvisi zvakanaka.
Aiwa, mashoko makuku, tusagai muri kubatsira sei kumusha uko?
Tinongotumira mari izvozvo zvatinotumira. Tanga tiriko takaenda nemari nechikafu, hazvina zvazvinobatsira because zvinhu izvozvo unongoti zvichingobva zvichipera. We are back to the same ground. Hapana zvazvinobatsira.
Aiwa.
Nyaya iripo ndeyekuti especially kana isine vana vari kuchikoro. Right now, kuti ubhadhare mwana, of course it's an advantage kwatiri isu tiri kunze kwenyika. Because ukatumira mari vanongobhena vabhadhara 1500.
Vana venyu vari kuchikoro kupi?
450.
Vana venyu vari kudzidza kupi uye zvevangana?
Ndine mwana musikana anonzi Rutendo, kavi ari pakati pachinoi technical, pachipe University of Technical.
Saka muri kubhadhariswa mari dzakamira sei?
So far tanachibhadhara ma800. RTGS. But I heard there's a rumor that I'm going to see 1,500, which is what I'm concerned about. Of course, we can afford to pay that 1,500. Because I can send 1,000 pula, we pay now about 1,500 as rewards. But what about Munarmunika? I've got 400 RTGS. Can you afford to pay 1,500? That's my question.
I what? Nukutenda ichaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
That tender, that's more than what I can have anymore.
Bye-bye. PJ, I understand we have another caller. Let's just hear. Hello, caller.
Hey, hello.
Hey. Makadi, enyu?
Atiko makadi. Utsawara na mkuma mori. Sawari kwa South Africa, Port Elizabeth.
Kwa kadi, Port Elizabeth, huko?
Ah, kwa kanaka, dede. Kwa kubo.
Taura itinzwi.
Ndi nakutaura pa kuti nhaya kuti zvikoro zvakuvhurwa izvi. Ndikuda kwenhamo iri mukati menyika yedu yeZimbabwe. Inini chandinoona hangu ndechekuda hurumende yedu. Taura chokwadi teteka hurumende yedu yazvitanza. Nekuti matambudziko acho zvakangofanana takabva kumatambudziko. But tukaenda futi matambudziko isu tiri kunoku. Hazvitauri kuti kushada kuti tigare munyika yedu asi tiri kutaura kutoti zvinhu hazvinatomira zvakanaka. Vabereki kumusha uku vari kutofa nenjara vatunzwa mvura aiti kunaya. Saka zvinhu zvachona zvese zvinokonzereswa nekuda kwehurumende isikadi kuti kwacho kutaurirano nevamwe vemapato vakwanise kunzwanana.
Saka dai maiwana mukana wekutaura naye hurumende maiti chii?
Ainini hangu dei dai mawana mukana wekutaura nehurumende ka ndaimaitaurira kuti hai garisana opa asina uyu nachamisa uyu munzwanana mabedza mumana dzokutaurirana zvakanato naka then mabedza muurirana kuti tochidii nyika yenderere mberi nekuti apa vangataura havo vakaita zvinhu zvese kuti ye nyika yanga kwanisa kubudirira but zvoona nemasanction akatenderwa nyika yedu iyena Trump akatemera nyika yedu masanction vanoti tangai maurirano mapedza dambudziko riri kudi rikaiwa makakatano pakati pemdc inotungamirwa navanelson Chamisa pakati pezanupf inotungamirwa navamunangaro
aiwa ndazwa kuti muri kubhuya
ya tiri kumaaronda zvaitete
eya mani aiwa tinobonga muve nezuva rakanaka mani
zvakanaka maita ba
babai we have you know a lot of callers are actually just talking about, most of them are outside of Zimbabwe. They're saying they were visiting Zimbabwe and what they saw there is really, it's sad, but this last caller is saying his wish is that there is dialogue between the ruling parties, ZANU-PF and MDC led by Nelson Chamisa. He's saying maybe that's the only way that people can move on, because he's saying he has a child that goes to Chinoyi Technical College Cut in Chinoyi, but they are being asked to pay 800 bond. But he's saying the only way that he's affording that is because he's outside of Zimbabwe. So when he sends his money, they change it on the black market and then go and pay the school fees.
Yeah, what is kangele esilabo lapha abasilandelayo?
Oh, I understand there's a caller.
Yeah, singakayi kwabasilandelayo. What is kangele sizwe kulomlaleli okhona icingweni siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani mama?
Hayi siyaphila, ngikhuluma lo bani?
Ukhuluma lo Pfundidza, kodwa bengifuna ukukhuluma ngesishona.
Yebo phela. Kodwa ngisindebele uyazi, uyazi, uyazi khuluma sibili okuzwayo.
Eh, kodwa ngichatanga kuhle. Isindebele.
Hayi wathi nokuchingamidza nemfaro makadi yenyu tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura naPfundidza ndiri kuno kuFrancis Town kuBotswana.
Taura yenyu tinzwe pfungwa dzenyu.
Ah, vatete ndambenge ndakateerera ndichinzwa nyaya yokumusha. Inyaya iri kutirwadza zvakanyanyisa.
Mhm.
Kumusha hakuchina kutimirira zvakanaka. Handinyatiuziva angu ndisingasori vanotitungamirira kana kuti ndivakurudzire kuti ivo vakuru vedu ava vane vanhu pamwoyo yavo here, kana kuti vari selfish kuti vanongotarisa vana vavo nehama dzavo chete. Because kana dei vanga vaine ndingangoti vanhu veZimbabwe pamwoyo yavo ingadei vasingakwidzi mapuraizi zvakadaro. Mapuraizi ekuZimbabwe haakutirwadzisa zvokuti tikutadza kana kuti vana vadye. Izvi tiri kuno kuBotswana taakutongoshanda tichiendesa chikafu kumusha. Chikafu hachichatengeki. Vana kuchikoro chaiko chaiko mapuraizi acho akakwira. Transport iri kukwira. Hapachina yatinoti ndingati zvinhu zvakanyatsoringanirana, chero munhu ari pasi pasi asingawani mari. Saka handizivi kuti inini didei varume ava vakanga vangotanga kubva pavakabvisa vamugabe pachigaro, vakangotanga vaita ne Government of National Unity dzimwe nguva zvingaidei zvakatibatsira. Nokuti pa-2013 pakapinda vanatenda iditi nana Mogenzangira, nyika yakambotosumuka zvokuti vanhu vakanga vavakufara.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii? Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende takanyanyotarisa nyaya iyoyi yemaschool fees maiti chii?
Inini hurumende ndaingovakumbira kuti vaendese vana especially kuprimary. Kusvika grade 7 vana vaifanirwa kupinda chikoro mahara vasingabhadhari. Kuitira kuti vabereki kana vana vava kuenda kumatechari nokumasecondary schools ndo pavaizamawo kuti vagadzirise nyaya idzodzo. Hurumende yaiva ichifanirwa kutora people at heart, not on their own, kuti vatarise kuona kuti vawana mari here ivo. Senyaya dziri kubuda mumani ngakire dzokuti vamunangagwa vakanga vachiti chine chii, izvozvo vamunangagwa vaifanirwa kutora people kuti vasiye zvebato rezanupf kana remdc. He was supposed to be the leader of people of Zimbabwe, not political party.
Aiwa mashoko makurisa chaizvo.
tinoda kuti vatibatsire vana vedu vaendewo kuchikoro sezvakuita vanavo vari kudzidza kunze kwenyika. Vana vedu havachakwanisi kunanavira education value yavo inenge yava pasi zvakanyanyisa nenyaya yekuti takukundikana kuvabhadharira mari. Ivo vana vavo vari kupinda muzvikoro mahara ende havadzidzi muzimbabwe, vanodzidza kunze kwenyika vachibhadharira vamwe mari dzakati kurei, vachivabhadharira nemari dzemaus. Saka shuwa tatambura, handizi kuti toita sei nenyika yedu yezimbabwe.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo, muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka ikwedzi.
Bye-bye.
Silomlalelo khona ecingweni, siyakwamukela kuhlela.
Sanibonani.
Yebo, ngikhuluma lobani?
Ngikhuluma loNokuthula Adons.
Yebo phela. Nguwe ofaka inamba la zakho, inombolo zakho zocingo. Siyabonga kakhulu. Yeah. Wena ke ungaphi komhlaba?
Mina ngiseCape Town.
UseCape Town.
Mina ngisanda ukuqeda imasters yami e-UVET. Into ebuhlungu kakhulu nge-program le, like ama-fees lawa a-affecta kakhulu abantu besifazane. Abantu besifazane bathwele nzima kakhulu, especially abantwana. Nangila bantwana ngilama-teens kodwa aseZimbabwe kunzima ngoba abantu abangomama khathesi sikhuluma nje yibo ababhekane lawo ama-fees lawa. Umuntu ongubaba uyakwazi ukuthi abalele azihambele. And abantu bomama amankazana ase-university, amankazana asema-colleges athele nzima, abula misebenzi ukuthi bakwazi ukuthi bazinakekele, ukuthi nje umuntu athenge amafutho okugqoka kunzima. So lokhu ku-affecta kakhulu abantu bomama ngoba abantu bomama abasela akula lapho abangacatha khona. Noma ubungumbalifi uzama la ukufunda ukuthi uzenzele. Sokunzima kathesi ngoba akunandawo lapho ngabalekela khona. So abantu abangomama ngibona ngi-situation le kakhulu iyenza abantu bomama abacikezela phansi. Ngoba abantu bomama uyakwazi lawo nxa ungumama nxa ukuthi usehluleka ukuthi umntana wakho ahamba esikolo kumbe usehluleka ukunakekela imuli yakho. Lokho kulenza ukuthi omama bagcine sebegula ama-BP wona lawa. Kunje kathesi abakwazi ukuthi bahambe ezibhedlela, bakwazi ukuthi bakhululeke bakhululekele endaweni ezihlanzekileyo. So omama kakhulu yibo abasebuhlungwini kakhulu nge-situation leyo.
Wena-ke kade usenza i-masters, sugqibile izifundo zakho, upasile?
Yes, ngiqathile izifundo zami kodwa-ke kube nzima lokuthi ngiyithole i-certificate ngoba ngigraduate mhla ka-20 September last year. Kodwa ukuthi ngithole i-certificate bekunzima, kusenza kokuthi ugcine usungani uyajinga ngoba ukuthi uma ufika bakutshela ukuthi akula phepha ukuthi bakwazi ukuthi baprinte ilokhu zenini ama-certificate akho. Manje lisese lilizwe yini kodwa lelo.
Sebeze beswela le phepha lokuprinta idiploma.
Ukuprinta ama-degree yethu kwakuvele abaningi saba lenkinga ezinjalo. So ngakubona ukuthi akuvumi ukuthi ulokhu uhlezi ekhaya ngoba uyakukhangelela ukuthi lawe kambe nxa ule masters uyakuzamile phela kunzima ukuthi uzufike kulelo banga lezinto bese zinzima.
Khathesi ke eSouth Africa wenelise ukuthola okuthile?
Okakhathesi ngiyazisebenzela nje kwenye nje igesi lodge of course ngincedisa nje umaneja. But asifuni umsebenzi engawufundelayo and kunzima, uyazi ukuthi uyazibuzula ngamvele ngisiya ngasesikolo ngoba athi abona ukuthi sokumele ukuthi sibe ngakho. Kodwa imali yakhona into engcono ukuthi ifika isebenze ekhaya. At least nxa uyithola lapho ngaku-25,000 ifika isebenze ekhaya, yi-advantage yakhona kulo mhlaba.
Ye hhayi, yena umuntu ongumfazi vele kahlalela izandla, uyangena khona lapho ufake unyawo lwakho phakathi. Uthi usudinga umsebenzi wengxenye oqondane lawo. Lathi sisemazweni kunje ayinengi vele laqalisela ngokunye, abanye baqalisa vele ngokukorobha ezindlini baze bafinyelele ukuya emsebenzini yabo nxa sebethole amaphepha. Yikho-ke engakutsho kuwe ukuthi qinisela, kunzima empilweni yowesifazane.
so bengithanda ukuthi ngi encourage omama emakhaya ukuthi bakithi isimo sinzima kodwa abantu labaqinisele amankazana ase university kazame ukuqinisela bakithi kathi bambaneni sizame ukuthi silwise ukuthi lathi sibe ngabantu ngoba akulo muntu ozatshintsha impilo zethu ngaphandle kwethu thina omama kasizimbeleni bakithi
ye uhulumende-ke kuhulumende-ke ukhangeleleni ukuthi ngawenzani ukuze impilo yowesifazane kumbe amantombazana ibe ngcono
uhulumende wethu eqinisweni uyazi akayenzi oku-right khathesi ngoba sikhangelela ukuthi umama wethu umama welizwe besingakhangelelanga kakhulu ukuthi sibe simbona esenza ezinye izinto ezingekho emqobeni ngoba sifuna ukuthi abantu yena nxa kumele ancedise abantu abangomama akhangele kakhulu abe nguye osinika ilizwe ngoba khathesi akulanto eyenzakanayo bababhizi ngezinto ezingasincediyo ngoba kathesi noma bekhuluma ngempilo bakhuluma ngayo kodwa yikukhuluma nje kuphela akulanto abazayenza amafizi azakhwela and abasaza benze lutho
ngabe uhulumende
yena ngokwakhe wehlulekile okwakhathesi kodwa-ke njengoba ehlulekile yindaba engazami layo ukuthi anika amithuba ukwenzeka ukuthi labo laba abanye bandani basincedise ngoba bona behlulekile bakithi kabazame indlela ukuthi bake babathuthuke kancane ukuthi sibona batha
yiyo-elisolution sikhangeleke endabeni le ekankosi ekhosikazi lo msekeli kamongameli osephume ngesibambiso sebhayi ubona njani-ke njengoba nasevinjiwe lokuthi abuyele ekhaya lakhe eborodel
lokhu kutshengisela kakhulu ukuthi abantu besifazane abathathwa serious okunjani ngoba indlela ahlukumeza njani unkosikazi wakho and engumuntu wesifazane lokhu kutshengisela indlela umama lo angene iy'nkinga zakhe zonke aphakathi wazo yiyo indlela uhulumende afona ngayo thina ngoba nxa ungumkhokheli kumele izinto zakho uzifihla kungabi yinto epublic so kutshengisela ukuthi vele bona abasiboni thina abantu besifazane njengabantu and into le iyatshengisela njalo ukuthi amakhothi ethu esinawo abantu ababambe imithetho bona ngobabo kushouthi vele abasebenzi ngendlela okumele basebenze ngayo bona kusho ukuthi amazwi wonke abawathola bekuvela kuba ku-government so okutshengisela ukuthi akusela ma-human rights ngoba umuntu ongumama ahlukunyezwe ngalolana hlobo avinjelwe ukuthi angene emzini wakhe into embi kakhulu okokuthi ngakhathesi nxa omunye umuntu engayenza khonoku uvuka ulala esejeli but ibona siyayibona indaba yakhona ilokhu ingayenzwa kwahle nje
and umuntu njengobaba wesizwe nxa uzakwenza amanyala njalo uphatha kabi ikhosikazi lakho elikuzalele abantwana kuvezani khona lokho
kuveza ukuthi khona umuntu awumazi ubuntu awulabo njalo nxa sikhangela ihistory iyatsho yona ukuthi kuvele ekuqaliseni unkosikazi wakho wakuqala nalo kuyabonisa ukuthi nxa ungakwazi ukulibamba ikhaya uzawubamba njani ilizwe uzaligcina njani ilizwe nxa ungakwazi ukugcina elakho ikhaya okutho ukuthi thina vele njengelizwe abakhokheli asilabo okwakhathesi sifuna abakhokheli thina hhayi obaba hhayi nje abantu
hayi nyakuzisisa mama hayi kulungile kakhulu ende ube lo mnyaka omutsha omuhle ende ngile themba lokuba uzaphumelela empilweni
hayi nyabonga kakhulu
hallo khola
hallo makaditete
hayi wathi riwadi sori kuti tambokumisa ipwe kangu wakarefu asi pinda yenyu muchirongwa
ndinotenda vangu nokuti nhasi manditenderawo kupinda muchirongwa chenyu
aiwa pinda yenyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ine ndinonzi Ruganga ndiri mumesina asi kumushanda ndinobva kumuzarabana
ehe taurai tinzwi
dambudziko rataita munyika medu vatete ndero kuti tine vanhu vanoda kungogara muutongi vasina basa nevanhu iwo pachavo chava vakuda ndechekuti chero tiri muutongi tichiwana mari dzedu kana angava mangoda kana angava migodhi izvozvi kuna vanhu vanonzi mashurugwe mashurugwe aya ari kuuraya vanhu zvavanonatsoziva ende vanovaziva vanhu ivavo kuna vanhu vanotengesa mari mukaenda pa muhararium vaya vanondotengesa mari pakabuda mari itsva ivo ndo vakatanga kuva nadzo kubhengi vanhu vasati vadziwana madziwana kupi vanotokutaurira kuchamwari kana ukaenda kumapurisa isisu titori pamusoro pamapurisa saka unonatsa kuona kuti vanhu ava havana hanya nesu sevanhu vari munyika mavo chavanongoda ndechokuti izvozvi vari kutotigadzirira kuti kana 2023 ichikwana tinongofanira kuramba tiri pachigaro zvokuti nhingi anotambura kana kuti haana chokudya kumba kwake hazvinei navo havana basa nomunhu chavari kuda vanonatsoziva kuti ivo pakuhwina havahwini asi chavanoita ndechokutumira youth pondai anonzi anosapota mdc zvakaita kumusha kwandinobva inini ukatongozivikamwa kuti wabva kusouth africa uchisvika pamba unodzwa kuti imi baba kaimini moziva zvokusouth africa kuno kumusha kwedu tinotaura zvezanu chete chete zvokuti imini hamuide kana kuti kuno mumwe munhu anozonzi anosapota imwe pati tinouraya now zvinobatsirei kuti vanhu varambe vari pachigaro ivo vasina chavanogona kuita mungati mudzidziso upi wa700 dhokotera kuchipatara unonzi hakuna izvozvo havana basa nazvo ivo vakarwara vobhururuka nendege voenda kune dzimwe nyika tinouya nei pazviri isisu sevanhu vagere munyika iko ino nyika inei mukaenda pabhodha zuva rimwe nerimwe angava mangwanani masikati usiku ingava sonde ingava holiday panongo pakazara vanhu vachitiza munyika mavo nokuti hamusisina chirimo asi vanoti tinovhoterwa navanhu ani anovavhotera wacho
aiwa tinotenda chaizvo nepfungwa dzenyu muve nezuva rakanaka regai timbotora mamwe makola nekuti nhasi pano pari kupisa muve nezuva rakanaka Bye-bye. I think we have another caller. I'm not sure which language, but hello, caller.
Hello.
Uh-huh.
Yeah.
Hello, Mama Marvelous.
Hello, Makadi. I see. I'm quite sure my Zure Rui.
Man, that's a Marvelous. I'm quite sure Mkuru.
I'm quite sure Mkuru and my Zure. That's it. It's quite good to hear it.
Wazinzwa
ha ndazvinzwa taurai tinzwa
okay alright mabe ndira kutaura zvese neshona nedivira ndi
ya tinokupai kuna mama pidi
ndubva kumusha izvozvo handitaure zvakawanda wanda tikadzenguwa ndubva kumusha zvese izvozvo zvezvikoro izvozvo ndaziona zvese nezuro ichibva kumusha mai vakavati kana uchisvika ubva watora mari yaya iripo mubhengi udzokere utumire remukuru ndikabva ndatumira kuitira kuti mwana tawana school fees yakwira nyika yedu mavherasi zvikoro hazvipo pagavhumende chimwe nechikoro hachina kunyoreswa gavhumende yedu haisati yanyoreswa international haipo dai iri paintarnational sezvamunoona kuamerica kana chitaura yezvino unongochizivikana kuti mavherasi ari kutaura ari papi saka chikoro nechikoro masoja nezvavo mapurisa nezvavo dai tine hurumende yakatonyoreswa hurumende yevanhu isina chinonetsa because unongochiziva kana iri 5 pula 5 pula 20 pula 20 pula handidi kuzvinzwa mavherasi
aiwa ndazvinzwa
kana tisina hurumende yakanyoreswa iripo yakanyoreswa even tractor iri kuhwera yedbf inenge tizivikana kuti iri kuitei katapira iri kuitei nguva yakati yabhadharisa mari zvese izvi zvine vanhu mari iri kupinda handinonzwa kuchinzi vanobhena mari kuti chi
ya mukwasha wemazezuruchimirai mumboenda kusaidi kwenyu uko mukwasha nekuti nguva manje hapa pachisina nguva pj tora mukwasha
wemazezuruataure
nendeveye
mukuno malovano mukwenyana wamazezuru Nyubani gama lomkhwenyana kaMazezulu.
Oh, I think we lost
Hello.
Him. Hello. He's called Mr. Nkomo. I know him. Unfortunately, I think we lost him. He always brings humor, you know, into a very difficult situation, PJ. He was actually explaining
yes.
that he was home and he had been tasked by my sister
to send baby money using Mukuru.
I mean, vankomo tinokutendai chaizvozvo vanezwa vachouya pano tinenge tichingoseka kunyangwe zvinhu zvakaoma PJ saka vari kuti woshuwa zvinhu zvakaoma pana top fan yedu disciple Gilson Madanire vari kuti vari kuona I'm watching Alec Marohanzi hurumende ndoo yatisina muZimbabwe haina moyo nevanhu I'm watching you from Cape Town Albert Mupingo anzi I'm watching you from Afghanistan Sisi Messi Mungate, vanga watiti phone rendi katitipei code number. Vazo tipa wali pa South Africa, tunokuchinga miza. Sisi Messi, ndofunga number zenyu za yezu kwa saa zinakudairwa. Lydia Modila, alikuti, kana vachi wenga, vari kubata mzimai wavo shakadaro, kukuzotu wavano hozo avo. Anzi, shuna shuna kumira shakanaka, vanga wali kutora panyaya. Ya tambi nge tishita uranesha yo ya mshare Mary Mbaiwa mzimai wa uvarikutunga mira nyika parizvino wa Constantino Chiwenga au varikunzi iwo varambidzwa kupinda kumba kwavo kuborode Brook uye baba wa Chiwenga vataura iwo wa Ken Chiwenga va Ken Mbaiwa kuti aiwa ichokwadi mwana wavo Mary arambidzwa zvechokwadi saka tichange tine hurukuro nava Ken Mubayiwo pano pa Studio 7 mangwana tichinzwa zvizere kuti zviri kufamba sei. Disciple Gilson Madanire vari pano vari kuona nesu PJ Ameno if you have any people over there.
Yeah, kulo.
Understand there's a caller. Hopefully it's our in-law. Let's hear. Hello, caller.
Hello.
Hey, how are you?
Saiwanani kunisindelele.
Yebo
nje phela, ngikhuluma lo bani.
Yeah.
Ngikhuluma lo bani.
Wazi khuluma lo mama eZimbabwe eGogwe.
Yeah. Akala bizo na umama weGogwe.
Ngu mama wako. Yeah. Ai, mina lapha vandawani into engikhuluma ngayo.
Yeah.
Yeah, ukuthi sasidiniwe bayithi. Ngokukhuluma ngalo umuntu okuthiwa ngumnangagwa. Kuvele sesinekile zachoze. Umnangagwa angaphule achiye. Kubonakale omunye ingxenye angayenza okungcono kakhulu kulalokho asenzela khona.
Yeah.
Yeah, plus ukuthi nje sengisithi naye lo uvayisi wakhe kambe kalamhloni yini esukuluza umngakhe ngalindlela ebuhlunga ngaka emalisa ukuthi ayendlini abahlala bonke bengu-2 khathesi usemalisa ephonge ukuba efuna ukuthi kuthiwa uyamkhawulisa umkhawulisane umfazi wakhe
umuntu owamzalela abantwana
umuntu amzalela abantwana
hayi mnyaka omutsha mamani
Yeah, hayi lokhu kuyayangisa abakwenzayo ende kuyayangisa kuthi nganaye lo ukuthi uhambe uyelizi kathi ahambe zachose engaphenduki ingxeke abantu bangaphefumula
hayi isikhathi sethu esingasavumi mamami ubelela ngelihle
yebo mntanami wohlala ungifonela phela anti inamba zami uyazibona
ya ngizibonile
orayit nkazana yami
ulungile mama Okay. I was just saying kulaba abakade bekhona bebukele uDenny Choms, uPF Gilbert Vodloza, uTim Hlabangana, amachono bakithi hayi siyachona, Owen Joshua Gombane uthi hey this is painful. Kanti
Time is not on our side PJ, yeah. But apparently Mkwasha Omazezuru is very popular. Disciple Gilson Madani Ranzi, please bring back tomorrow Mkwasha Wemazezuru. So, you know, time is really not on our side. But today we actually chose to just open the mic for all our callers. We did not have a guest. We wanted to hear from you. And we're very, very excited to everybody who really participated on all our Facebook platforms here on VOA. Shona, thank you so much. And all those that we didn't manage to call, we're sorry. We'll try you again tomorrow. But have a very good evening. And I'm Marvelous Mplanganya, who is saying, hey, let's meet again tomorrow on Let's Talk and Life Talk. You have a very good evening.